Aiwa isu tingati seku tanga kwakaita rwenduru. President yo akakokwa nemutungamiri wenyika yeGini. Hapana chakaipa kuti nyika dzemuAfrica dzitange kudyidzana kana izvozvo kutengeserana izvi. Nekudzidzana hungwaru neudyere hwekuvaka upfumi apo tinoziva kuti saizvozvi izvi president vachanotaura nyaya dzekurima nedzimwewo dzinoita kuti isu senyika dzemuAfrica titange kudyidzana kwete kungotarisira kudyidzana nedzekure kureko chete chete. Saka handioni pane chakaipa kuti tifambidzane isu vana veAfrica.
Pane vamwe vari kuti nzendo dzakaita saizvozvi dzisina pundutso dzawanda dziri kuitwa navamunangagwa hapaisina chakasiyana navamugabe. Imi munoti?
Zvitsva zviripo pakuti president kufamba kwavari kuita havasi kufamba vachiuya vasina chavakabata. Tikatarisa nyika dzavati vaenda vaafamba kunana China, vakauya kuno kuAmerica vachiita zveUnited Nations. Nyika zhinji dzavanoenda dzanenge paine chikonzero chokuti kana vadzoka vanotaura kuti takaurirana zvakati, tikasainirana kana tikanyorerana pasi zvibvumirano zvekuronga zveupfumi zvakati nezvakati. Musiyano waakuitika ndewekuti kazhinji kacho muhurumende yapfuura taingonzwa kuti president vaenda asi hapana aiziva kuti chanyatsofambirwa chii, chazobuda ikoko chii. Tingati isusu vanhu veZimbabwe iye zvinezvi paane mukana wekuti titarise nzendo idzi tichibvunza hurumende yedu kuti ko zvamakafamba uku mukati chakati chakati zvava papi. Pane mukana uyoyo, ndoo musiyano mukuru.
Vaitadza here vamunangagwa kungotumira kana gurukota kunzendo dzakaita saizvozvo?
Dzimwe nzendo dzakadaro dzinoitika kudaro semuenzaniso. Pakaitika dambudziko rekunzi munyika makaitwa manyepo chaiwo kuti kwawanikwa mushonga wokurapa chirwere cheAIDS, president vakanga vachitofanirwa kunge vari kuKazakhstan asi havana kuenda. Vakatumira mukuru webazi rezveutano kuti aende ikoko nokuti dzanga dziri dzenyaya dzeutano. Saka hakusi kwese president kwavanoenda, vanokoko kakawanda asi havangobvume kuti ndinongoenda kwese kwese. Iye zvinoizvi munofanira kuziva kuti gurukota rakamirira zvekunze kwenyika harisi kunzwa zvakanaka. Saka ndiyo umwe munhu ari kushayika muhurumende anofanira kunge ari kuenda kune dzimwe nzendo dzaakuendwa napurezidendi pachavo, nekuti hatina umwe munhu anokwanisa kuita izvozvo pari zvino.
Asi iyo Gini inyika yemungati tine zvatotarisira here kubva kwairi?
Gini inyika yakura pamakore tikaenzanisa neZimbabwe. Saka ine zvakawanda zvatinogonawo kudzidza mairi. Vane nyaya dzana oiridzi, vane nyaya dzekurima kwavo kwechivanhu kunoitwa munyika mavo imomo. Tinogona kudzidzawo zvakawanda. Hongu ingava nyika isina upfumi hwakati tsvikiti kana kuti hune mukurumbira, asi kana kuvarombo tinodzidzawo zvimwe zvinhu zvinoita kuti tisazopinda mumadambudziko avanenge vakambopindawo nawo. Saka handione chakaipa, uye kumwe kuremekedza pachivanhu chedu. Kana baba vomwe musha zvisinei kuti mumba mavo makavira sei, vakakukoka kuti huyaiwo pangu kunyange vasina cheuviri chakati tsvikiti, mukuremekedzana unogona kuendawo ungonosvikawo wongogarawo kana pachigarwa pasi wogara pasi wobuda zvako woenda kumba pako, hakuna chaunobva. Saka sekuziva kwamunoita, mukuru weDini ndo vakatumira nhume kuteedza vamunangagwa. Vamunangagwa asi vakakumbira kuenda ikoko, saka kumwe kuremekedzana.